Va zingwa nasi mumiriri wekuwa jana East National Assembly va Charlton Wende, mumiriri wedanga mvura va Prosper Mtsiami, va nomiri adun revla wayo mzware Tabita Kumalo, pa mwena Senator Lillian Timvias veku Midlands, va chizivisa nengo ze National Assembly nezu nyaya iyi, mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda, vati vaka tambira tsamba kubagu MDC mkutanga kwemwe dziwa pfura, ichiwa uza kutuwa Wende va Mtsiami, pa mwena mzware Kumalo, vakange vasamirire zvido zveMDCT nekuda kwaizvozvo vati kubvira nhasi vatatu ava havasiri nhengo dzeNational Assembly uye vave kutora matanho ekuzivisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevanoona nezvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission kuti kiitwe sarudzo dzekutsvaga vachamirira nzvimbo idzi.
I do hereby inform the House that vacancies have arisen in the constituencies stated above by no connection of the law. The necessary administrative measures will be taken to inform this His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe.
Kudarere Senate Amai Timvias vadzingwawo nekuda kwechikonzero chimwecho vachitaura ne Studio 7 mushure mekudzingwa mudare Amai Timvias vati vakatyamara zvikuru nezvaitika vachiti ivo senhengo yeMDC Alliance vanodzingwa mudare neMDCT sei.
Ndotoshamisika ini because takapinda musarudzo tiremDC Alliance and nakupinda neMDCT. Saka ndashamisika but I am not shocked. The regime will do whatever they want. It looks like they want a one party state. And they'll get it. Yeah, so I don't mind.
Vawende, vanovewo munyori mukuru MDC inotungamirwa naNelson Chamisa, varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasati vazivisa mutungamiri webato ravo, Advocate Nelson Chamisa.
Takumbono udza mutungamiriri wedu vaAdvocate Chamisa, sezvo munozvavanga vasimo muparliament nezvabuda muparliament. Then after that vachazokonsultawo maleaders asipo veNational Standing Committee and tinotarisira kuti zuva ranhasi tichazobudisa statement yeparty.
Mumiriri weHarare East National Assembly zvakare vari mumwe vatevedzerwa vachamisa vatendai biti vaudze Studio 7 kuti vashamisika nezvaitika vakati zviri pachena kuti bato reMDCT ringadzinge sei nhengo dzisiri dzaro muparamende.
MDCT haigoni kuti idzinge vanhu vasiri mualliance. And MDCT itoriko inotungamirwa naTokozani Kupe inotoonema nenhengo dzirimo muparliament imomo. So zvinhu zvinotyakamadza pazvinhu zvinotirakidza kuti ZANU-PF ida kupwanya musangano weMDC Alliance kunotungamirwa nababa vachamisa. Saka tichagara pasi toona kuti toenda mberi sei.
Muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanoona sekuti mamwe mapato vave kutora mativi pamakakatanwa ari mubato reMDC.
Haichasi nyaya yezvekutonga kwejekerere, kutonga kuri pachena. Yava nyaya yekuti zvematongerwo enyika zvisina kuti tsemetete ndozvapindira. Yava nyaya yekuti veZANU-PF vaakushandisa matare kuti vaite shaishano.
Asi murairidzi weParkRead Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati zvaitika nhasi hazvinei nemamwe mapato kana paramende vachiti zviri pachena kuti MDC iri kusvikanga nemafuta ayo. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC ngaidzidze kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mhosva. Dare reSupreme Court rakapa mutongo mwedzi wapera wekuti bato reMDC raifanira kudzokera pautungamiri hwaro wa2014 zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018. Izvo zvakamutsa muchokoto mubato iri uye zvinogona kukonzera kuti bato iri ripatsanuke zvekare. Nyanzvi munyaya dzemitemo nematongerwo enyika dzakayambira kare kuti mutongo weSupreme Court uyu waigona kuzoshandiswa naMuzvare Kupe mukudzinga nhengo dziri muparamende dzakabva kudivira vachamisa, asi vamwe vachiti mutongo uyu wainge wasara mumashure menguva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divira muzvare Kupe kuti vachatora zvakare here kana kuti kwete kudzinga dzimwe nhengo dziri muNational Assembly pamwe nemudare reSenate sezvo nharembozha yavo yange ichinetsa kubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dean Godwin Mangudya.